Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina kurume 12/2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Congress of Trade Unions inoshora matano ari kuda kutorwa nebazi rezvemari richishanda nebhanga guru renyika kuti mari yemuZimbabwe isarambe ichishaya simba. Zimbabwe Broadcasting Corporation yawedzera mitiro yemaraizenzi emaredhiyo nematerevhizheni. Semazuva ose tichaunza hama meseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti matano akaziviswa nezuro nebazi rezvemari richishanda nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe arinoti achaita kuti mari yemuZimbabwe isarambe ichishaya simba zvakanyanya haana maturo sezvo asingabatsire vanhu vose munyika. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti matano ayo anongobatsira kwenguva pfupi vaya vanotengesa zvinhu zvavo kunze kwenyika vanoiva vashoma zvikuru. Matano akataura anosanganisira kuti mabhanga atengesera nemari yekunze pachena uye kuti musika uve uyiwo unodzika mutemo wemari iyi. Vanwe vakativo vachavandudza mabasa emabiro dishom kuitira kuti akwanise kutenga mari yakawanda pane yaari kutenga pari zvino. Vanwe vakatizve chirongwa chekuona kuti mari yemunyika hairambi ichishaya simba chichange chichitungamirwa necommittee yecurrency stabilization task force iyo ichange ichitungamirwa nebazi ravo. Asi vamoyo vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti munyika maitwa matask force akawanda chose asi pasina zvinobatsira nyika.
Izo ishort gain kune vanhu vashoma. Ngatitarisei vanhu vanoexporta. Vanhu vaiexporta vainge vane mari dzavo dzime dzavanofanira kutengesera hurumende painterbank rate. Saka tikuona kuti ivavo vanogona kubenefita because iyo zvino vachatengeserwa kana ndiani vanenge vachinda kumutengesera nereti vanenge vachida. Asi vangani vanhu vakadaro vanoexporta? Ndiyo nhasikutarisira kuti inogona kubenefita pane zvaitwa neMinistry of Finance. Asi ruzhinji runotozviziva kuti zvaiitwa naMangunja zvinoreva kuti makakeros agara arivo vane mari dziri mumastreet ndivo vanhu vachatodecida nhasi usiku kuti exchange rate yapa mari. Izvozvo zvichakakonzera kuti maprices atere kukira kuri kuitwa exchange rate inenge ichiwanika mustreet. Saka tichaona mutengo yezvinhu ichitedzera kukwira kuri kuitika US dollar against the bond kana the RTGS. Atikuona solution iri kubatsira dambudziko riripo iyo zvino. Maexporters wongu anogona kuti zvanaka kwavari asi kune ruzhinji tichasangana nemutengo inenge yakatokwira kumashop mazuva anotevera.
Tiri kuona vaisa komiti yavari kuti task force, munoona here ichibatsirawo kudzikamisa nyaya dzezvemafambisiro emari munyika?
Matask force akatowanda muZimbabwe. Hatina kuona achiunza masolution. Tamboona imwe task force yeroller mill asi huko hauko kumashort. Matask force imwe yeforeign currency yakamboiswa mazuva akapfuura. Hapana zvaina kuti zvakaunza takaona zvino zvima committees zvinonzi zvima party zvinoadvisa vapresident hapana zvakabatsira munyika. Saka mafomero kana kuti fomiwa izvi inyaya yekupanana mari, hatisi kuona kuti zvinogona kupedza dambudziko. Kupedza dambudziko mapolicies akanaka, haisi nyaya yemacommittee. Yanga hurumende yatedzera zviri kutaura kuti aiwa SI 142 ndiye yakatouraya zvino. Zvinhu zvange zvakatobhalansa nguva yapfuura.
Avo vanga vari munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vari parunhare muHarare neStudio 7. Zimbabwe Broadcasting Corporation yawedzera mitiro yemaraisensi emaradio nematerevhizheni kusvika pamadhora mazana matanhatu pamotokari, uye vane mabhizimisi vanobhadhara madhora mazana mana nemakumi mashanu ane radio neterevhizheni anobhadhariswa churu chemadhora pamwedzi mitatu yoga yoga. Kunyange hazvo hurumende yakati yave kudzokera mukushandisa dhora remunyika chete, ZBC iri kuti vanhu vanogona kubhadhara nemari yekunze. Sachigaro webhodhi reZBC vaJosiah Tai vakaudza komiti yeparamende inoona nezvekuburiswa kwemashoko zvondirapera kuti mari dziri kubhadharwa mutero hadzikwane kuti vaite basa, uye vachiti kunyange hurumende ichishandisa nhepfenyuro iyi pazvirongwa zvayo haisi kubhadhara. Mukuzeya nyaya iyi tabata mumwe mugari wekwangangu kuchimanimani vapadyo Maguta.
Mukomazuru, kuwedzerwa kwemitero yemaraisensi yemaredhio nematirivhi inotibata zvakanyanya. Bhikozi pari zvino vanhu takaomerwa neupenyu, tiritoshaya mari dzekuti tinge tichitenga chikafu chekudya mudzimba chaizvo. Saka zvetiri kunzwa kuti ZBC yakuda mutero unorenja from $600 to $1,000 sevari zvavo muRTG, imari yakawanda chaizvo, vanhu vazhinji hatiikwanisi. Endi zvinobva zvabata vanhu pauro, nokuti nguva ino yawedzera mitero yacho inguva futi yekubhadhara maschool fee, maexam fees evana manje manje, maO level, maA level nevari kuzvikoro. Saka tinoona kuti ZBC isati mofanirwa kuwedzera mitero zvachose, because hakuna mushandi wehurumende ati awedzerwa mari zvine mitoro. Tikatarira mapesendeji ari ipapo apa andosvika almost 1000%, yeti vanhu vakawedzerwa tumapesendeji tidiidiki masivhu 7. Saka ZBC tinoona kuti yarasika pakuwedzera mitero panguva yetiri ino.
Asi kana kuti ZBC iitewo mari uye zvirongwa zvinofadzawo vatereri, inodawo kamari.
Ipapo chokwadi ZBC kuti ite mari nekuti ibudirire ichiita zvirongwa zvinofadza atereri. ZBC tinoziva ine nhoroondo yekuti haiiti zvirongwa zvinofadza atereri. Inotoshandiswa nezanupiefu kubisa zvirongwa zvematongerwo enyika. Saka hatingati inyaya yekuti vanga kuti vawane mari yekusimudzira kuti vateereri vange vachizwa nyaya dzakanaka. Kutongorindira uye kuda kutotorera vanhu vagara vasitorina mari yacho.
Mumwe mugari wekuchimanimani kungangu vapadhoni Maguta vanga vari parunhare kwangangu kuchimanimani naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, hurumende inonzi iri kuferefeta kutengeswa kwenyama yakaipa inonzi iri kutengeserwa vanhu. Izvi zvinotevera kubudiswa pasocial media kwenyaya yekuti mamwe mabhucha ari kutengesa nyama yemombe dzakafa nechirwere chejanuary disease. MuDaily News, mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vaudza vamwe vatsigiri vavo vasingafari mubato iri kuti vasiye bato iri kana vachida. Izvi zvinotevera kurwisana kwevatsigiri vavo kumasvingo svondorapera. MuHerald, hurumende yazivisa kuti ichabhadharira mari vana vechikoro vari kunyora bvunzo zvichitevera kugununʼuna kwavakaitwa nevabereki pakukwidzwa kwakaitwa mari yefundo. Hurumende inoti ichabhadhara zvikamu makumi mashanu nezvitatu kubva muzana vabereki vagobhadhara zvikamu makumi mana nezvinomwe kubva muzana. Yasvika nguva muchirongwa yatinokoka vateereri vestudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Kwera maswera seiko pastudio 7 apo anajonga akandimire tanonoka hwande. Nofara nekuti munotipa mashoko akanaka, mashoko echokwadi pastudio 7. Inini ndoda kungotaurawo zvangu panyaya yekuoma kwaita Zimbabwe nevatungamiriri vedu mukati menyika yeZimbabwe. Zvekutonga chaiko Zimbabwe wazvitadza. Dai zvaikwanisika zvazvo, Zimbabwe yaichitogurwa zvayo, yongogurirwa kune nyika dzakakomberedza. Zvakafanana nekuti vamwe voenda kuSouth Africa, vamwe voenda kuBotswana, vamwe kuZambia, vamwe kuMozambique, yongoganhurwa yotorwa mapatsi acho kuti yobva yatodistroya zvayo kuti hapasisina Zimbabwe. Because kweyakuenda kwacho hazvichazi kumira mushe, Zimbabwe yatoenda kumawere. Vatongi vedu awa napurezidhendi vedu awa vazvitadza. Vari kuda kumboedza kutatarika asi vazvitadza. Zimbabwe tarwadziwa, tarwadziwa, kurwadziwa. Chikuru chandinoona zvangu apa pana president wedu, dzidzo chaiyo ishoma. Dzidzo kutungamira kunoda munhu akadzidza. Ndatenda hangu.
Ndini tafadzwa Maredza ndichitaura pachirongwa chekuti Zimbabwe yaoma. Zimbabwe zvayaoma, vabereki vaomerwa, mbavha dzawanda munyika, mabasa hakuna. Tokumbira kuti vagadzirisewo zvakaita namabasa kuti tione kushanda zvakanaka. Endewo mabasa akaitawo, nzara akaitawo shoma, nembavha dzingawaniki munyika. Zimbabwe ngaigadziriswe, vanhu taomerwa.
Ngadii vakuru vose nemunyosha. Hai, ndinongorwadzirawo zvangu nemaitikiro ari kuitika muZimbabwe. Zvinhu zvakaoma muZimbabwe. Dai vana Munangagwa vana dambudzwa vangoita kuti chi, vangoitawo kuti zvinhu zvinake. Vambobvawo vambopawo vamwe mukana, vambopawo vamwe mukana, tione kuti zvinofamba sei, pane kuti vanongoda kungorambira pazvigaro pasina zvavari kuita futi. Tozvega zvandangotaura hangu, ndiripo zvangu paPretoria apa.
Makadiko vashamarari vestudio 7, ndinoitwa Ladies Nanza, ndipa makapana apo. Ndinotaura nemari yeAgri komanda iyo yakanzi yakapiwa GMB. GMB iri kuramba kuti hachina kupiwa. Ko muri kuvamanikidzireiko kana musina kuvapa? Hamuna kuvapa. Dai yakapiwa veGMB, ndiudzei kuti mukati mevanhu veGMB ipapo vangadai vasina kusungwa here? Asi hapana kana weGMB akasungwa, akashandisa mari iyoyo yeAgri komanda iyoyo. Saka imimi mukuvamanikidzirei? Imimi veGMB taurai chokwadi mari yamakapiwa kuti haisiri iyo amaunti yamakapiwa iyoyo. Tozotaura panyaya yaitaidza mari aya, iyi hurumende iyi yamunangagwa iyi neyamugabe. Nguva iyo yamugabe vanga vachiripo ndo vakatsakatikisira vanhu ava. Ivo vanhu ivava havasungwi, havadii. Sei vasingasungwi? Kana pakangobiwa chinhu chete, ari weMDC aita chinhu asungwa. Ko vanoba havasungwe sei? Kwa vanotsakatisisa mutumbi womunhu sei vasingasungwi? Itare angadai akaonika kare kare. Iyo nhau yekunzi mari mari kwakungotiwo kuti mufadze vanhu jekerere kuti vanhu vadzii. Ndikaona munhu ndinoona 10,000 kana mari, imi ndimi kutoziva kuna itaidza marau. Musatinyengedze, musativhare maziso. GMB ingadai vanhu vakasungwa kudhara kuti vakashandisa mari dzisiri pamutemo.
Chichemo changu chiri panhau yemutambo webhora. Zvinorwadza zvikuru kunzwa kuti nyika yedu bhora sitatambirwa munyika yedu, datambirwa kudzimwe nyika. Sapota yese ndoma yakazarazve. Netimu yatotamba nayo jerera itimu yakasimba. Advantage toti pavauya munyika medu mutoto kuna kutoarakasha munyika medu imo manje. Kana tazoenda kuMozambique kana South Africa kana kuZambia hazvichabatsiri. Zvinorwadza mani. Nyika yedu yakundikana vatatu nebhora zveshuwa shuwa kugadzira ground rebhora. Uyo murume anonzi Munangaro iko.
Mangwanani akanaka pastudio 7 nemi vateereri vestudio 7. Ine hangu ndoda kutaura pamusoro paitai dzamarau. Vanhu mungazvinetsa magweta ari kungotyawo kuti naivo vanonyangaridzwawo vakaburitsa chokwadi. Asi chokwadi vanochiziva kuti munhu akatora itai dzamara ndiani. Mota ingawani yakazikana, tiri kuzviziva vanhu kuti mota yakazikamawani, kuti mota nenumber plate ndeyani. Saka umbowo unogozoshayikwa sei kana mota yakaonekwa nenumber plate ndeyani? Chero yakaonekwa kuauction kunzi munhu achiti ai yakatengwa kuauction, kuauction kwacho yanga yamboendeswa nani? Muridzi wayo. Mapurisa emuZimbabwe taiaziva isino kubata chero mota dzinonzi dzakavandika sei, asi vaiferefeta mapurisa emuZimbabwe vachibata. Kuya itaidza marandoyo yaita sei ari kunzi haasi kuwanikwa. Asi ngavazive chino wani vanhu vari mugavhenmendi imomo, vanhu vezano, kuti hapana munhu anorova munhu munhu, and especially vemhuri yekwake vachichema. Kana vakatsvaga mishonga yavo chero vakaenda kudzin'anga dzavo, chero vakasungira masikavha avo ivanyoka dzavo dzavanogara vakasungira muhuro idzo, asi mumwe zuva zvichavawana chete. Ngavaburitse chokwadi kuti itaidza mara ari kupi. Kana ari mupenyu vachimushandisa votaura, kana akafa vongomuburitsa kakuti azowanikwa akafa, but vari kumuziva kuti ari papi. Todzokazve panyaya yecoronavirus iyo. Ini chinondishamisa ndechekuti vanhu vezano vakati tiri kudzinga varungu muZimbabwe. Murungu nemuchaina vane ganda rimwe chete. Ari beta murungu nemuchaina ndeupi? Nekuti murungu aichengeta maresources, mafamuzi anga asingamboparadzwa. Vati muchaina anongorima chero pabani, anongochera chero papi miti, vari kungogobora vana kana basa nazvo. Endai mushurugu muone kuparadza kwavaita zvimwe nezvimaini zvavo izvi. Kupi pese pavagara machaina kuparadza chiita vana kana nebasa rese nezvo. Mashops chaivo havapendi ano muHararomu, varungogara vanongoisa zvinhu zvavachitengesa. Ndo vanhu kutounza tsvina ivavavo muZimbabwe. So motudza kuti hanzi hem varungu vakaibva muchiti muchaina akanaka. Aya, musadaro manimi, musationa kunge tiri mapenzi. Ndinangu Mevhisi ndiri pano paJoburg paAlberton panapa. Zvinotirwadza tiri vanhukadzi isusu, tinoramba tichingodzvinyirwa. Tiri kufa nenzara muZimbabwe. Ndaiva ndiri kuZimbabwe last week, zvandakaona izvozvo madzimai vanosiririsa vanhu satsitsi. But nei muchiti ngatipembererei nengeri Women's Day? Women's Day yekuti chii? Muchigara ikoko muchiita matumbu muchidyika mazondo mundege? Tinotoda kuona necoronavhairasi iyoyo ichabata munhu wese, as long as mune machaina muchikwira futi ndege dzacho muchienda kunze ikoko. Hakusisina nyika isina coronavhairasi.
Hai 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 hai, idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera chedu kukupai mukana wekutaura zvamunofunga. Madzimai nevasikana, mave kutumira mameseji enyu zvino, rambai muchitumira pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchititaurira zvamunofunga.
Vateereri veStudio 7, tinoziva kuti pane chirwere checoronavhairasi charura pasi rose uye chiri kuuraya vanhu vakawanda. Ko, vanhu vangaite sei chaizvo kuzvidzivirira kutapurirwa chirwere ichi? Regai tinzwe mashoko anotevera kubva kuna Dr. Prosper Chonzi, avo vanotungamira mabasa ezveutano mukanzuru yeHarare.
Chirwere chekorona chinokonzerwa neatinoti mavhairasi. Mavhairasi agara arimo munyika achikonzera yatinoti flu. Asi mhando yeflu iyi yakati simbei, inogona kuzoita nyumonia, nekuti chirwere ichi chinenge chakati simbei. Chinokonzerwa nekuti munhu anenge akosora kana kuhotsira, kota zvaanoburitsa paanohotsira, mate aya anoburitsa anogona kunomhara, anobatwawo nevamwe. Saka vamwe wakabata wobva wazobatwawo kumeso kwavo, muromo, mhuno kana maziso, ndo kuti chirwere chipinde munhu. Saka tiri kuti inonzi droplet infection. Saka kuti musachibate, munofanira kugeza maoko chero nguva zvayo. Pese paona mukana, geza maoko, nekuti chirwere mavhairasi haakwanisi kupona kana ari kunze kwemunhu. Tinokurudzira vanhu kuti vangodzidzirawo kukosora kwakanaka, munhu anokosora anobatawo muromo, mumwe anokosorera mahatwa, mumwe anokosorera mutishi kana mhengechete. Ndozvatinoda kuti munhu anga achiita.
Ayo anga ari mashoko kubva kuna Dr. Prosper Chonzi, vanotungamira bazi rezveutano mukanzuru yeHarare.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America inoti haisi kufara nemamiriro akaita zvino munzvimbo yeSahel, uko kwainoti varwi vanopfurikidza mwero vari kurwisa vagari venzvimbo iyi. Varwi vanopfurikidza mwero vechitendero cheIslam vari kurwisa mauto nevanhu zvikuru muBurkina Faso neNiger. Muna 2019 zviuru zviviri zvevanhu zvakaurawa mukurwisana munzvimbo iyi inobata nyika gumi. Mapurisa muVenezuela nezuro akashandisa hutsi hunokachikidza kumisa kuratidzira kwakange kuchitwa nevatsigiri vebato rinopikisa rava Juan Guaido. Zviuru nezviuru zvevanhu zvakaungana muguta guru reCaracas zvichifora zvakananga kuparamende, asi mapurisa akavamisa vasati vasvika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vazivisa matanho avari kutora mukurwa kwavo nechirwere checoronavirus icho chiri kupararira nesimba muAmerica. Rimwe ramatanho avazivisa nderekurambidza vanobva kuEurope kupinda muAmerica kwemazuva makumi matatu. Pari zvino vanhu vanoita makumi mana vafa nechirwere ichi muAmerica. Tabata Dr. Frank Guni kuti vatiudze zvataurwa navaTrump.
Mutungamiri wehurumende President Donald Trump nhasi vatora atingati matanho akakura uye akafanira anonzi extreme measures.
Matanho avatora amuri kutaura ndeapi?
Vataura iwo kuti kutanga musi wechishanu kuswera mangwana vaakubhana kuti vanhu vanobva kuEurope vauye vapinde muno muAmerica. Vanhu kana cargo kana zvinotengeswa zvinoreva kuti pamwedzi mazuva anokwana makumi matatu 30 days ari kutevera, zvoreva kuti America haisi kuzotambira vanhu vari kubva kuEurope, zvoenzana nevari kubva kuChina kana kuSouth Korea, nemhosva yekuti ndo kune kuri kubva urwere hwakawanda.
Sei vatora matanho aya?
Danho iri ratorerwa kuitira kuti utachiona usaramba huchipinda munyika nevamwe vari kubva nahwo kunze, nekuti uri muno hwacho hwakatekeshera zvakanyanyisa zvekuti tine dambudziko karikiriki kukuedza kuti vanhu vaongororwe kana kuti vatesti vaonekwe kuti vanahonde vapi uye vangabatsirwe sei. Saka tingati danho ratorwa navaTrump idanho hombe zvikuru.
Zvizvarwa zveAmerica pachazvo zviri kubatsirwa sei panyaya iyi?
Zvizvarwa zveAmerica zviri muno zvinogona kubatsirwa nemari yavari kuita hurukuro nedare reparamende kuti paiswe mari parutivi inogona kuzobatsira avo vanenge vachinzi vawanikwa vane chirwere ichi. Saka ngavagare kunzvimbo yakachengetedzwa kana kuti vari kufungira kuti vanogona kunge vari kurwara, vonzi ngavaite isolation vari kumba, self isolation ivavavo, kuti vasarasikirwa nemari dzavo dzemuhoro. Hurumende yavaTrump iri kuti kurukura nedare reparamende yekuno reCongress kuti vaise mari paritivi inozobatsira makambani anenge arasikirwa neproduction uye vanhu vanenge varasikirwawo nemari dzavo dzemuhoro nekuda kwechirwere ichi. Saka matanho akakura chaiwo iwayo, uye zvakare vari kuti ivo hurumende yavo iise maexemptions kana kuti fast track mishonga iri kutarisirwa kuti inogona kuva nhomba kana kubatsira vanenge vachirwara, zvekuti mimwe mitemo inoshandiswa nebazi rehurumende rinoongorora mishonga inenge ichigadzirwa, vaTrump vari kuti ngaitwe fast track kuitira kuti vanhu vakawanda vasarambe vachifa.
Mataura pamusoro pekumiswa kwaitwa vanhu vanobva kuEurope vachipinda muAmerica, ndinoona kuti vaTrump vati kunze kwevanhu vekuUK vekuBritain, mungafunga kuti chinga vachichikonzero chazvo?
VaTrump vaisa maexemptions pazvipoka zviviri. Chekutanga, maAmericans vari kunze kweAmerica vari kunzi ivo vachidzoka vadzoke kumusha, asi pavanodzoka vari kunzi vauye vachipinda munyika nenhandare kana kuti zvitsuo zvakanzi nehurumende ndopa vanofanira kupinda napo, pavanoti madesignated entry points, kuitira kuti ipapo pavanenge vachipinda voongororwa voonekwa kuti havana chirwere here. Kana vakabva kunzvimbo dzine chirwere senyika dzakaita sana Italy kana kunana Irani kana iko kunana China na South Korea, vari kunzi ivo vanofanira kumbotanga vasendekwa parutivi vandoiswa kunzvimbo inochengetedzwa vari kurwara ava kana kuti vanofungirwa ava. Kechipiri, vataurawo zvekare kuti mapermanent residents kana kuti vanhu vanogara muno zviri pamutemo vanobvumirwawo zvakare kuti vadzoke, asi zvakare vanofanira kupinda nenzvimbo dzakanzi nehurumende ndodzayatara kuti vapinde naipapo.
Mungatipawo here kuti chirwere ichi muAmerica chakamira sei, chiri papi?
Chirwere chakurumbira munomu, nekuti pari zvino vanhu vabatwa nechirwere ichi vakupfuura churu nemazana anoraudzira, asi zuva nezuva uwandu hwevanhu huramba huchiwedzera huchienda pamusoro. Tikadzoka zvekare, vanhu vari kufa vakutosvika kumakumi mana vati vafa nechirwere ichi, asi isuwe kuno kuutano tiri kuziva zvedu kuti vakawandisa chaizvo chaizvo vane chirwere ichi havasati vazikanwa kuti vari kupi. Dambudziko guru nderekuti matest kits kana kuti zvishandisiro zvokuongororesa kuti vanorwara ndevapi zvichiri kumunzira yekuuya kuti zviendeswe kumastate laboratories. Uye pachine kusanzwisisa kuti vanhu vanofanira kutestwa ndevapi. Muri kunzwa vaTrump president vachitaura nehurumende yavo kuti munhu usanoda kutestwa anofanira kutestwa, asi pari zvino hazvisi kubvira kuti zviitike. Matest kits achiri mashomanana zvikuru chaizvo, ari munzira kuti aende kwaanofanira kunge achienda, asi utachiona ruri kuramba huchipararira zvekuti tichatowana vanhu vakawandisa. Pachirungu tingati it will get worse before it gets better.
Dr. Frank Guni vachitaura ari parunhare muno muAmerica neStudio 7. Mashoko atatambira izvozvi anoti National Basketball Association kana kuti NBA yazivisa kuti mitambo yese yebasketball yamiswa kusvika nyaya iyi yanyatsoongororwa, nekuti chirwere ichi chiri kuti hachiiti zvakanaka kana pakaungana vanhu. Saka mitambo yose yebasketball yamiswa kusvika nyaya iyi yagadziriswa. Azvigone chayaguru kila ti. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. ZCTU yashora matanho ari kuda kutorwa nebazi rezvemari kuti mari yemuZimbabwe isarambe ichishaya simba. Zimbabwe Broadcasting Corporation yawedzera mitero yemarezenzi emaredhiyo nematerevhizheni. Tasvika kumagumba echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti mosara zvakanaka.
Soku isika disenda baku VOA.